kumanira kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu mbudzi 22 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvi zvindabva kune vari kucelebrate. Ndiri kusina noise, ndiri kuedza kufunga kuti chinganyatsoitika chaicho chaicho ndechipi kuti because ndine mutarisiro wekuti vanhu vane zvava kutotarisira.
Vakarwawo nderusununguko vanoti vanhu ngavafare asi vanofanira kuziva kuti havafaniri kukanganwa chazuro nehope mushure mekunge vamugabe vasiya basa.
Ari zvino ari kutonga ndimupoko kuzikumbiro remutemo rinotaura kuti izvo kana purezidendi akafa kana kuti akaresaina anga ari last acting vice president anotora, saka papasara one vice president tete zvoreva kuti ndimupoko. But mupoko uyu anotonga 90 days uri kusvika pekuti zvanhu yapa zita kuna Speaker of Parliament kuti mutungamiri wedu ndiuyu. Saka ZANU ikaendesa zita mangwana mutungamiri wedu ndimunangagwa ndiye atokutotonga iyi.
Vabiti vanoti pari zvino vapelekezela mupoko vanova mutevedzeri vanga vari mutevedzeri wavamugabe ndivo vari kutungamira nyika kusvika bato reZANU PF razivisa mutauriri wedare reparamende munhu warinoda kuti atungamire. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti nhasi vari kuzozivisa nyika kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamugabe vakasiya basa nezuro mushure mekunge dare reparamende rainge roumba komiti yekuvaferefeta kana kuti kuvaita impeach kuti vabviswe pachigaro. Asi munyori wezvemitemo mubato reZANU PF vaPatrick Chinamasa vanoti vaimbova mutevedzeri wavamugabe vaEmerson Mnangagwa vachadzoka munyika nhasi kuti vatore mhiko yekutungamira. Vamunangagwa vatendawo mhuri yeZimbabwe kumashoko avatumira kuvatori venhau nekubvisa vamugabe pachigaro vakati vanhu vanofanira kushanda pamwe chete kuti nyika ibudirire. Asi munyori musangano revakarwa hondo vaVictor Matema Danda vanoti rwendo ruchiri rurefu.
Ndiripo paverengwa tsamba naSpeaker weParliament, saka ndiri kuzviziva kuti vasiya basa vamugabe.
Mazvitambira sei?
Ndazvitambira sei new challenge. New challenge pakuti zvakaoma safeguard victory kudarika kurwa. Kurwa kuri nyore pane kuzochengetedza nekuzadzisa zvido zvekurwa. Saka ini pachangu instead maybe yekucelebrate nditori nehomework yekuti saka zvinozovei, zvinozofamba sei. Ndiri kuona zvangu excitement iri mune ama mapolitical players maybe vanga vasati vajoina politics kunana 1980 patakamboita kufara kwakadai. Vamwe vanenge vatove reckless and so on. Asi challenge yatave nayo yezvino ndeyekuti taisa culture yekuti vanhu veZimbabwe kunyange vakapesana pamafungiro nemaitiro asi kana vaona nyoka yapinda mumba vanobatana voirwisa. Saka izvozvo ndozvautozongoitika kuti nenguva inotevera kana vanhu vakasashanda vanongopedzisira vabiswa nenzira imwe cheteyo. Iri kundinetsa ndeyekuti taenda kunozvima takawanda seZimbabwe pakudya tichange tiri tese here. Ngatimboti zvinodyiwa zvacho zviripo. Saka mibvunzo yandisati ndapindura ndofunga handisati ndapindurika pairi. Kuda ndichazopindurika kana president vari kuuya vamisa kabineti yavo. Ndinoziva kuti iye zvino vamwe vave kutotanga patronizing and so forth and kutopretenda kuti takatine imi mdhara zvazofamba zvakadai ende takatambura in the hope of getting post. Saka atidi kuti tione mistake yanga ichitwa naMugabe yekusatarisa kuti munhu anokwanisa here basa izvi. Zvinhu zvakaoma, iwe kana uri mutungamiridzi munguva unofunga kuti munhu andiri kupa basa zvaanga achiita nezvaanga achiratidza ndo zvaanoramba ari. Iroro rinosvika roita gororo, unogona kupedzisira wobhulemiwa nekuda kwemunhu iye. Saka ndinoona mutungamiriri ari kuuya ari munhu ane basa guru randisingazivi kuti anoriburitsa zvakanaka sei, nemhaka yekuti ndo ari kii pekuti timu inoestablishwa ichave neinganzi cohesion here, nyika inoiona ichiti kudii, vanhu vedu vaakuongorora nemhaka yekuti tavasunura maziso, zvasiyana nezvekuma1980 and so forth. Saka ndinofunga kuti purezidendi Mnangagwa pari zvino munhu anotori neheadache yekuti apa ndopamisa sei, apa ndopamisa sei, nyika haina mari yakapera and zvakawanda zvakapedzwa. Mari dzakatorwa dzikanoiswa kuna ana Hong Kong kuna ana toita sei kuti zvidzoke zvinhu zvese izvozvo. Saka inini ndo zvanda izvozvizvi ndabva kune vari kucelebrata, zvitori kusina noizi, ndiri kuedza kufunga kuti chinganyatsoitika chaicho chaicho ndechipi kuti, because ndine mutarisiro wekuti vanhu vane zvava kutotarisira and zvinoda kuti maybe first 100 days zvinhu zvinge zvaakutaridza kuti zvinodii, kana kunyange kwozoendwa kumaelections vanhu vange vaona kuti pane mapositive signs. Saka zvino pane dambudziko semuzanu PF, pane dambudziko even rekubatanidza batanidza pati yanga yaondongwa ondongwa nevakare vaenda.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvazvipira kurara muAfrica Unity Square nhasi kusvika vaMugabe vasiya chigaro. Kuti tinzwe zvaitika apo vazozivisa kuti vaMugabe vanga vachizosiya basa, regai tinzwe kubva kutore rwenhau Patricia Mudadigwa.
Amai Nyarai Mabhoko vanoti vazadzwa nemufaro mukuru nekusiya basa kwavaMugabe. Amai Mabhoko vanoti vaMugabe vanga vave nemakore akawandisa vachitambudza vanhu.
Ndiri kunzwa kufara nekuenda kwaita president nekuti vakatanga kutonga mai vangu. Inini ndikabereka vana vangu nanhasi vanga vachiri kutonga, ngavaende ende hatichadi kuvaona tangachitambudzika makore esawo. Iyo zvino ne6 years vakatanga kutonga ndichiberekwa, ngavaende vaMugabe, ngavaende tafara nekuenda kwavo. Tafara nekuenda kwapresident Mugabe. Zvaita mari yakuya mayusa takurarama zvakanaka muZimbabwe.
VaGladwell Banford vanotiwo vava kutarisira kusimudzurwa kweupfumi nekuuya kwevemabhizimusi munyika.
Tiri kufara nekurizaina kwaita Robert Gabriel Mugabe nekuti tikuda zvinhu zvakashanduka, tikuda economy iri stable, tikuda mainvestors kuti auye. Isu tiri vanhu takadzidza asi hatina mabasa, tanga takutoita zvimwe zvinhu zvisina kukwana. Vanhu vazhinji vakoma nevaninina takabvisa madrugs kuti tibvise frustration nestress yanga ichitinetsa nekushaya mabasa. Mugabe atogona because dasina kudaro nhasi tanga tiri kudzokera kumba, taida kunomufosa iko kwanga ari ikoko. Asi tinotenda Mwari kuti vadaira munamato yedu. Tikuda kuti economy ive stable, mabasa auye, ndozvatiri kushuwira izvozvo.
Kuenda kwavaMugabe kwafadzawo vatatenda tavasiva.
Ini ndinonzi tatenda tavasiva ndinogara kuHatfield muno muZimbabwe. Ini ndafara chaizvo nhasi because tanzwa kuti vaRobert Gabriel Mugabe vasaina vaenda. Endai musadzoke, musadzoke futi. We are so excited, tiri kufara nhasi. Mafaro kuAfrica Unity Square, tichafara kusvika tadonha nekufara nokuti comrade Robert Mugabe vaenda. Endai musadzoke, tiri kufara. Nyika yese iri kufara nhasi.
mumwe mugari wemuHarare vatakudzwa shoo vati vari kutarisira mutungamiriri anowanisa veruzhinji chekubata.
Tafara zvikuru no Robert Mugabe aenda sikuda leader anouya anotungamira food on the table kunyanya kuvanhu anoema welfare evanhu mabasa kuvanhu vana kuzvikoro everything. I think pakadaro is good. Inangwa ndina leader wandoda kuti ndichiti nominate but ndinongoda leader ane maqualities ekulidza munhu ekulidza nyika kuti nyika yedu iende kumberi.
Mosare Sekaistole vati mushure mekushungurudzwa kwemakore mazhinji nehurumende yava Mugabe nhasi vari kufara nekuti vasunungurwa. Amai mo Blessing Mujuru vaudze Studio 7 kuti vanga vasingambozvifungiri kuti vaMugabe vanga siya vega chigaro.
Ndanga ndisingazvifungiri tikutobva kubasa ndopatanzwa mabhera kurira kuti ha zvaita ya ndizvozvo.
Kusiya basa kwaitwa navaMugabe kwava kureva kuti vakadzingwa semutevedzeri wavaMugabe vaEmerson Munangagwa vave kutora basa ravaMugabe zvichitevera chisungo cheZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iko zvino tochienda kwaMutare uko kuna Lloyd Amoyo kuti atiudzewo kuti vanhu vatambira sei kusiya basa kwavaMugabe uko.
Mumwe vagari kwaMutare varamekita pera vanoti utongi wavaMugabe hwange honetsa nyika yose.
Ave tatofara kuti waresigne nokuti vaMugabe vanga vatinetsa munyika munomu. Tarogona masoja akanaka storage and wagona zvakanyanyisisa. Tikufara taba New Zimbabwe new beginning and mabasa ese akuvhurika pari zvino so tikutofara kuti mabasa akawandisa tumba matimino nati tautavhura manje tega manje nokuti masoja atibatsira munhu anganetsa uyu and akati chikwambo chemunhu chaje.
Vashuwa pedyo vanoti kubvuma kwaita vaMugabe kusiya basa zvinhu zvakanakira nyika.
Ari kuita vanhu kanotoradza mafeelings avo towadzi mudharo angatinetsa dzaakufara at least dzaakutanga kuti one zvinhu zvinokogona kunaka.
VaPatrick Chiso vanoti kuvapo kwaMugabe kwange kwakasungira vazhinji mikana yokuita zvinofambira mberi.
Kune vamwe vanhu vakadzingwa basa vaigonogadzira nyika but vaingodzingwa zvisina musoro saka izvanaka manje ngatiri pamberi nekugadzira nyika ngaagadzirisa zvese zvainetsa tida mari munyika tida mabasa tida mabasa onai ana arinetseka Zimbabwe kana zvigona kuti ngatitoti garwe ngariite zvarinoita ngariite mabasa munyika rogadzira zviro zvogadzirwa kwete kuti mari dzinongotorwa dzichingoenda zvisina musoro.
Vaivanzi Gore vanoti vose vakange vatizira kunze nekuda kwekudzvanyirirwa vaMugabe vave nemukana wekudzoka munyika kuzoshandira nyika yavo.
Kutanaka vanhu vese vakatiza vakaenda kune nyika dzese kuda kutiza nyaya yaMugabe dzokai kumba tiuya tigadzirise nyika yedu zvakanaka hatisina chinhu chekuita pamunomu yai aenda aenda Mugabe mabasa ngaaite Mugabe wamama uya kumba vanhuvese uyai kumba vanhuvese vakusouth America uyai kumba chouyai kumba izvozvizvi ndatenda.
Vanesumberi vanoti vava kutora mbudzi 21 sezuva rerusunuko rwenyika yeZimbabwe.
And this is our Independence Day. We never thought this day would come when we are alive. So happy Independence to everyone. Bamberna Chena Chuenga!
Amai Alice Dube vanoti vari kupemberera kwazvo.
Aiwa tiri panguva yekufara nezvaita president kuramba
nezuro maneru vakapaza chitoro chechopisi chinova chavambekelezera mboko avo vaimbo vemutevedzeri wamugabe ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Mukuseyawo nyaya yekusiya basa kwavamugabe tabatawo mutungamiri webato rinopikisa repeople's democratic party vatendai biti
tirikunzwa kufara kana kufamba kwacho tichaita kunge tichamhanya tisinaya kupfeka nhasi nhasi kuchabatwa mapenzi akawanda marari mukuzoti upenzi hwokufara tiri kufara kuti baba ava vazotiregererawo saka nhasi tombofara mangwana tichaita matambudziko akawanda vachauya vachatizoti vachaita sei ava vengoro dzavo dzine pfuti hatizoti vachaita sei but for nhasi we are happy tomorrow we fight tomorrow's problems tomorrow and our challenge ndeyekuti tichada kuvaka nyika yedu tiri pamwe chete to build an inclusive society we tatrakidza pasi rose we shown the whole world kuti togona kuita zvinhu zvedu tichiteedzera mutemo tisina kuurayana tisina kunyanyotukana we can do our things in a peaceful way so taita example ichastadwa nevakafunda vanoita politics nepolitical studies makore anouya asi nhasi tiri kumbofara mangwana ticharovana nevachauya ivava and tinoda kumeka sure kuti hakuna mumwezve munhu achaita mugabe muno hakuna zvemwe achaisa nyika ino mupoketi yake tinomudambura kunyanyanya zvatakaita Saturday mumastriti emuzimbabwe
ndiani ari kutungamira nyika pari zvino uye zvinozofamba sei tichienda mberi
pari zvino ari kutonga ndimupoko bcause bumbiro remutemo rinotaura kuti izvo kana purezidend akafa kana kuti akaresaina anga ari last acting vice president iye anotora saka papasara one vice president chete zvoreva kuti ndimupoko but mupoko uyu anotonga 90 days uri kusvika pekuti zanu yapazita kuna speaker of parliament kuti mutungamiri wedu ndeuyu saka zanu ikaendesa zita mangwana ichiti mutungamiri wedu ndimunangagwa ndiye atoo kutotonga iye kunenge kwangomirira chete kuti achiti waswear in nachief justice so that is going to happen I'm sure before Friday so ungwena ndiye ari kutonga but even though asati ane matongo
saka vamupoko avo mati inozofambiswa sei nyaya yavo zanu pf inofanira kungoita mukati memazuva 90 aya chete
90 but 90 kamins unogona kuita within the first 5 seconds within the 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours you don't have to wait for 90 days constitution inongoti within 90 days ipaizita but the assumption neconstitution ndeyekuti haparty ichada kuita congress yayo yozopa zita iyi
upfumi hwenyika hunenge husina kumira zvakanaka vabiti chii chingaitwe kuhugadzirisa sezvo vamugaba vasisipo kudai
pakutoda nyanzvi pakutoda kuti tidhile nemastructural issues chekutanga pachaita challenge yebudgetary support pachaita challenge yemacroeconomic stability pachaita challenge yemahuge expectations bcause vanhu vakawanda vari kutotarisira kuti hazvatopera tatomi independence but you and I know kuti hazviweke like this so the economy is going to be a nightmare but it's not impossible but pachada shangwiti dzinosenza
vamwewo vari kuti panomboda kuti paumbwe hurumende ingafanobata matomu imi mamuchiti national transitional government nezvakadaro daro ndo zvinofanira kuitwa here apa kuti zvinhu zvifambe mukugadzirisa matambudziko ese akasangana nenyika
ya izvo tobvumira nazvo ndo zvatakabvumirana isu kuvemdc alliance tobvumira nazvo nokuti hakuna bashasha ingati inozvigona yega here ndezvekutobatanidza toisa musoro pamwe chete semazimbabwens tokumbira vari dzemari kuti tinhingine tifambise nyika yedu so it's going to be a challenge but it's not an impossible one but none of us can think that he can go alone
tabatawo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa muzvinafundo Arthur Mutambara
nhasi izuva guru muzimbabwe vamugabe vasiya basa vamugabe vakatonga zimbabwe for 37 years vanga vagarisa pachigaro uyezve vanga vauraya nyika yedu saka tafara chaizvo kuti vamugabe vadini varova pasi asi chikuru ndechekuti toisei vamugabe vaenda zuva ranhasi nderekuti ngatigadzirei nyika ine matongerwo akanaka ngatigadzirei nyika ine upfumi hwakanaka ngatigadzirei nyika ine mabasa nyika ine zvipatara ine zvikoro zvinoshanda saka basa guru ratotanga nhasi paenda vamugabe yes tiri kufara asingati safari saba maningi pani basa afambiria nikuti mukana wauya kuZimbabwe mukana ugadzisa nyika yedu kuti sarudzo dzedu for example we sarudzo dziri pachena economy yedu iwe economy yakasimba ine mari yayo upfumi hwedu hweupfumi hunoita mwana weZimbabwe awe nemagariro akanaka saka ndiri kuti izvo nhasi harisi zuva rezanupf izuva remazimbabweans ose vanhu vakaenda mustreet takaenda mustreet musi wesaturday hatina kuendera zanupf pahwii takaendera Zimbabwe takaendera kuti ngatidzingirei vamugabe pachigaro tigadzire nyika saka vana vezimbabwe ngavabatane vasimudze nyika ive nematongerwo akanaka matongerwo anobatana nenyaya rebumbiro remutemo matongerwo akajeka ekuti nyika yedu iende mberi
saka zvii zvingade kuitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika ya muzvinafundo mutambara
chekutanga inyaya yematongerwo enyika panyaya yematongerwo enyika tiri kuti ngatigadzirei mitemo yesarudzo mitemo yemidziya mitemo yakashata ngaibviswe munyika vanhu ngavasarudze vatungamiri vavanoda muna 2000 muna 2005 muna 2008 muna 2013 sarudzo dzedu dzanga dzakasviba ngatigadzirei nyika yedu kuti sarudzo dzedu dzive dzakanaka vanotongamira Zimbabwe vanotonga Zimbabwe vave vatongi vakabva kuvanhu chechipiri inyaya yeupfumi ngatigadzirisei upfumi hwedu kuti vana veZimbabwe vave vanova neupenyu hwakanaka zvikoro mabasa zvipatara minda zvese izvozvo izvi zvinoda kuti zvive zvinogadziriswa kuti zvaitika nhasi zvive nemeaning zvaitika nhasi tagadzira Zimbabwe itsva
Profesa Mutambara vamwewo vari kuchema chema kuti tinogona kupembedza ng'anga neinobata mai vachiti vamunangagwa kuti vawandudze zvinhu zvinogona kunetsa zvakare
inyaya yakanaka yavari kutaura iyoyo ndosaka tanga tiri muno muZimbabwe tichiedza kuti chatiri kubvisawo mugabe izvi hatiri kubvisawo mugabe kuti vamunangagwa vapinde ba hwi handizvo zvatiri masitsi muno tiri muno muZimbabwe tiri kurubvisa kuti vamugabe vaende tigadzire nyika yakanaka saka tinodayira kuti ivo vamunangagwa kana vapinda vaita purezidhendi nepati yavo vatanzwisisa kuti aiwa kuenda kwamugabe haisi nyaya yezanupf chete some of us inini pandiri panapa takarwisa vamugabe kubvira 1987 30 years
vaimbova mutedzeri wemutungamiri wehurumende muzvinafundo Arthur Mutambara vari parunare muHarare makateerera kune penyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave zvichakadaro vaimbova mumiriri weamerica muzimbabwe vajohny carson vanoti havana kushamisika nekusiya basa kwavamugabe vachiti zvange zvave pachena kuti utongi hwavo hwainge hwosvika kumagumo
I'm not totally surprised by what has happened in the last 24 to 36 hours. I expected after the military intervention that it was only a matter of time before he was actually removed from office, either by the military or the party or the parliament. And I think all three have worked together to bring him down. His resignation today is an important milestone in Zimbabwe's history.
Why is it important?
Robert Mugabe has been in power for 37 years, one of the oldest leaders in the world to today. He was, in fact, the George Washington of his country.
mutauriri vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaJohn Carson tichitaura navo vari muno muWashington DC. Zvichakadaro mutauriri weState Department muAmerica muzvare Heather Newett vati vanotarisira kuti Zimbabwe yave kutora gwara idzva uye kuti ichaitawo sarudzo dzakachena nekusiya chigaro kwavaMugabe.
What we saw today, the resignation of Robert Mugabe, is a historic opportunity and historic moment for the people of Zimbabwe. The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international community. The future of Zimbabwe, though, has to be determined by the people of that country. We look forward to and hope for free and fair elections. What they will do in the meantime is what we hope. We continue to urge unwavering respect for the rule of law and for established democratic practices.
His house arrest by the military last week as a coup or not?
Well, I think what we saw was impeachment proceedings. They had discussed that, and he made the ultimate decision to resign. So that's what I have. Those are the facts that I have before me. Those are the facts that I have to share with you.
So you can address whether there are certain.
I'm not going to take that bait.
Mutauriri weState Department muzvare Heather Newett. Ko vechidiki vanotiwo kudi muZimbabwe nekusiya basa kwavaMugabe. Tabata muzvare Maureen Kadema-Unga.
Blessing ndine mufaro mukuru, andizive kuti kurota here kana kuti zviri kuitika sekuziva kwako ndiri mumwe wevanhu vanga vachirwira shanduko kwemakore akawanda tichiona zvizhinji zvanga zvichiitika munyika medu zvinosanganisira kudzvinyirirwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika kwozoti nzarawo zvayo yakangozvimirira nenyaya yehurumende yanga isingabate yanga isingafambise basa rehurumende zvakanaka koti nyangwe iko kungotaura chete iwe kunge uri muamerica uchibroadcastawo ipapa inyaya yekuti mamedia freedom kwanga kusina zvakawandisa zvatanga tichiita tichimbunyikidzwa asi takaramba takashinga takangoti saka kwandiri pandakanzwa nezuro kuti aiwa mukuru uya azoresaina ndaitova ndiri padyo nepaparliament tiri pakati pekukurudzira mamembers of parliament kupa support kumamembers of parliament kuti ngavaenderere mberi neimpeachment and ndakafara ndine mufaro wekuti handizive kuti ndinoita sei ende chakanyanya kundifadza ndechekuti ndichinzwa nhau idzi ndakabva ndanzwa ruzha panze seharare yese muvanhu vakapinda mumigwagwa ende vaiva mumigwagwa kunyanya vaiva vana vechidiki nezuro mautiku vachifara kuti tisu tine ranhasi redu ranga rakatodiwa nemukweguruyu asi ramangwana redu rakuraitisa kuzvava nani aiva zvinofadza.
Imi sevechidiki kudai zvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitwa mune ramangwana?
Tichitarisa ramangwana zvino zvinotangouya ratingati short term plan isusu zvatiri kutarisira ndakanzwa kuti batiro zamupiefu rakataurayo kuti sezvo vabatisa mukuru wavo savabatsirana kudzisa mukuru anga ari wamukuru webato wavo zvakare vane mumwe wavakwisa pari zvino tichienda kuelection saka isusu chatiri kuda ndechekuti tichibva tatanga chimbi nyaya yekuti maelectoral reforms aitwe kuitira kuti patinoenda kuelection gore rinouya tipinde mumijawo yemakwikwiwaya munhu wese achikwanisa kuzvikampenera munhu wese achikwanisa kuunganidza vanhu vake nokutaura zvisina kurohwa zvisina kumbunyikidzwa bato rezimbabwe electoral commission richiita basa raro risingaudzipi zvekuita saka tiri kungotarisa kuti zvakawanda zvichachinja.
Muzvare Maureen Kadema-Unga vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vanhu ngavafare nekusiya basa kwavaMugabe asi vasakanganwe chazuro nehope. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti vachazivisa nhasi kuti ndiani anenge otora chigaro chavaMugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 pawebsite yedu inoti www.voanews.com. Ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.